Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Gudzi 2022. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hazvinonzizvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei, tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vadiki.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 kana kuti 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe.
Tichibuda kumapurisa navamhiki vanga vakandimirira vaChris Mhike, tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini, ndoenda kumataredzi mosarini nezvimwe zvisezvi, saka vati vachandibata parunhare.
Mutori wenhau wenewzimbabwe.com anopomerwa mhosva yekunyora zvemhanyepo asi iye achiramba mhosva iyi. Tichatarisa mitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe, vachiti mhosva dzerudzi urwu dzakamhangarwa dzakakwira nezvikamu 44 kubva muzana pakati pemakore a2010 na2018. Magwaro emapurisa anoratidza kuti munhukadzi mumwe chete anobatwa chibharo mumaminitsi 45 ose, vachiti vanhukadzi 646 vanobatwa chibharo pamwedzi. Chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirirwa kwekushungurudzwa kwemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika kumadzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi, uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevedzera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo. Vachiti izvi zvinokonzerwawo nemamiriro akaita zvematongerwo enyika uye nemamiriro ezveupfumi munyika.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu, ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva, nekuti patinodzivharidzira pese tinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda, nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare kumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court, ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti titi ngatigadzirisanei sinzi iri hama kana ndibaba kana ndetete kana ndisekuru kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzofaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana kwava kunyanya kuwanda? Chii chamuri kuona vamhlanga?
Chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzivharidzira. Kana kuti zoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva, kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva. ngati ripote inyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzo okurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira
vateereri tinourombo kuti takuunzirai interview yedu isiri iyo avo ndiva John Mhlanga veJustice for Children vanga vachitaura pamusoro pekubatwa chibharo kwevana vadiki tichidzokera kunyaya yedu tanga takamirira kuti tinzwe zvinotaurwa nemutungamiri kana kuti nemukuru wesangano rinobatsira rinodzivirira kushungurudzwa kwemadzimai repulumani Minnesota African Women Against the Violence Muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika mumadzimai nevanasikana muzimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo
ini ndinoona kuti kubatwa kwechibharo kwevanhukadzi kunofanira kucherechedza chiri kuitika kubatwa kwechibharo kwenyika yezimbabwe tinoti the country nyika munhukadzi iyo nyika pachezvayo iri kubatwa chibharo saka vana vayo vanhukadzi vanotadza nehwo kubatwa chibharo manhambes atiri kuona aya anotyisa asi hatifaniri kukatya mazwa nekuti ari kungotiratidza zviri kuitika pakadzamadzama penyika yedu kusateererwa kwemitemo United Nations yakaisa mutemo unonzi CEDAW iko zvino ndiri kushanda nenyika dzinokwana kuita 128 nations on a treaty global treaty on ending violence against women tiri kuenda kuwashington DC end of this month end of December kuti tinotaura nevakuru venyika kuti toda kuti vakuru venyika dzese pasi rose vasaine on global treaty to end violence against women treaty iyoyo ichaita kuti munhu wese unobata munhu wemukadzi zvisiri pamutemo akafanirwa kuti ange achipiwa punishment inoenderana neunhu iwoyo saka ndoti zvivikira zimbabwe izvi zvinokatya madzi asi neimwe nzira hazvikatya madziwo
muzvare dongo chii chamunofunga kuti chiri kukonzera izvi nokuti zviri kuramba zvichienderera mberi uwandu hwemhosva idzi huchikwira chii chiri kukonzera izvi
zvinonzizvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vadiki munyika medu pane zvinhu zviri kuitika zviviri pane nyaya dzematongerwo enyika dzekuita kuti vamwe vanhu vaite kunge vari pamusoro pemutemo kudarika vamwe tozotarisawo panyaya dzekuti nyaya dzeikonomi mamiriro akaita ikonomi yedu ari kukonzeresa kuti vanhu vange vaine mhirizhonga iri kuwanda tiri kuona kushandiswa kwemadrugs pavana vechidiki iko kushandisa madrugs ikoko kunokonzerawo zvakare kuti violence against women yatoti GBV inge ichiwanda saka pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa asi pamusoro paizvozvo zvose it is the lack of the rule of law hatina governance munyika yekwedu mapurisa ari kupuwa chioko muhomwe vana vari kubatwa zvibharo nyaya dziri kutsakatika hakuna munhu ari kuteedzera bumbiro remutemo nenhau yehuori saka izvi ndo zvandiri kuona zviri kukonzera kuwanda kwekutambudzwa kwemadzimai munyika yezimbabwe
mati imi zvakadari zviri kuitika muzimbabwe nokuti mitemo haisi kutevedzerwa nemazvo ko handiti kune dzimwe nyika kune dambudziko rakangoita sairo rihwo here
ndizvozvo kune dzimwe nyika kana ikoku nyika dzinenge dzatinotarisa like dzakaita seamerica dambudziko rekushambudzwa kwemadzimai ririko asi chakasiyana ndechekuti kune dzimwe nyika mitemo inoteedzerwa munhu akarova mudzimai wake unosungwa oenda kumatare edzimhosva muamerica ndopamucherechedzo munhu akabata mwana chibharo mwana mudiki chibharo haangosungwi chete asi kuti haazobvumirwi zvakare kuti aende anywhere panenge paine vana haabvumirwi kubuda kuti abude kana achizobuda kubva muchitokisi vanozomeka shuwa kuti kana paine zvikoro zvevana zvine vana anywhere pane vana vanovaudza kuti panapa pane bhinya riri kuya pavana saka pane mabumbiro emutemo anochengetedza munhukadzi nemwanasikana kune dzimwe nyika izvo zvazvinoo zvatiri kuona zvisiri kuitika munyika yekwedu andizivo hangu kuti chii chikunya kukonzeresa izvozvo asi mamiriro ematongerwo enyika kusanganisira nyaya yeikonomi yedu mamiriro yakaita
sokuona kwenyu imimi chii chikakurumidza kuitwa kuti nyaya iyi ipere kana kuti idzikiswe
tokumbirawo kuti vana baba vakuru vedu venyika kuti vana baba nekuti kujanyura kwemwanasikana kuri kubva kuvanhurume dai vatorawo nguva yakufunga kuti tinozovewo senyika kana tiri kudzvanyirira vanhu vacho vakatizvara tinozovaiwo sei senyika kana mwana ane 9 years old achizvara mwana indoona kuti chisionekwe mudzivebwe zviri kuitika munyika yekwedu dai vari pamusoro vakagara kumusorosoro kwematongerwo enyika vaisa mutemo iri kunyatsodzika midzi kuti paonekwe paine utongo wemhando yepamusoro kana paine vanhu vanoita zvinhu zvakadai chechipiri ndaikumbirawo kuti dai paregerera kudzvanyirirwa kana maorganization mapato maNGO anomirira madzimai nekuti ndiri kuona zviro ndizviro pane nyaya dzakawanda dzakaitika dzekudzvanyirwa kwevakadzi kunyakanga nemarriage wenger hapana bato remadzimai rakataura ndoona paine kutya kwavanoita saka dai taprotectwawo nevakuru vedu venyika kunyanya madzibaba edu hanyadzi dzedu dai matiprotectawo kuti mutipewo mukana wekuti titaure takamirira madzimai tisina kupanishwa nekuti kunyarira kwakaita mabato anomirira madzimai muzimbabwe kuri kundityisawo ikoko nekuti vanotya kuti vataure
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dongo vari parunhare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi mutori wenhau webepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com Leo Munende anoti akashedzwa nemapurisa ECID Law and Order Section vachida kumubvunza pamusoro penhau yavanoti akanyora inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabatsirwa nevashandi vavo vanoita 225 apo vakange vakombewa nezvizvarwa zvezimbabwe zvairedzera kusafara kwavo navo pavakashanya muguta reNew York Munhende anoti akaramba mhosva yaaipomerwa achiti akaudza mapurisa kuti vataure nomupepeti webepanhau iri Gilbert Nyambabvu achiti mapurisa akati iye ndiye ane mhosva iyi Studio 7 yabata Munhende kuti tinzwe zvakaitika nemamiriro akaita nyaya iyi pari zvino
chakaitika ndechekuti mapurisa akafona akati ari kundida kuLaw and Order saka ndakabva ndabata magweta eMedia Institute of Southern Africa kuti andiperekedze nenyaya kuti mapurisa akaramba kundudza kuti ari kundidandira nyaya yei nyangwe ndaityawo kuti ukasvika iko mapurisa chero mamuchinzwisisana parunhare apa munosvika iko nyaya yobva yachinja saka sekufunga kwandakaita ndizvo zvabva zvasvika zvikaitika nenyaya kuti ndakati ndichisvika zvikanzi ndiri kupomerwa mhosva yekupublisha nyaya isiri iyo hanzi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nyaya yakabuda musi wa 22 September kana kuti 20 September this year yekuti pane vairatidzira kuNew York pavakauya kuUnited Nations General Assembly vaMnangagwa ndo pavavigwa ravakavanzwa nevanhu vanga vakawanda vavaifamba navo saivo vanga vachiti inini ndini ndakaipublisha vachifungira kuti ndini editor wenewsmap.com pata akaendawo mapurisa ndipo pandakasvika ndikavaza kuti aiwa ini handisi editor wenewzimbabwe.com ini ngoriwo mutapi wenhau kunewzimbabwe.com saka maita sei maita akaukanganisa zvikanzi mashoko ivo vakati mashoko avakapiwa ndeyekuti inini ndini editor saka ndini ndakapublisha article yachona saka tikaita kakupikisana ipapo asi ndobva vaenda vakanotaura nevakuru vavo vakuru vavo vakati chero ndisiri nini editor ndii ndofanira kupiwa mhosva handizivi kuti ndipiwa mhosva pakuti ndaita sei asi pamapepa atanyora ndataura ndikati aiwa no ini handisi publisher handisi ndichakanyora ndingori ripota zviri kuitwa zvisi pamutemo uye kungoshandisa mutemo nenzira isiriyo.
Vanga vane umbo here hwekuti makapublisha nyaya yemanyepo?
Vanga vasina umbo hwehwo, havana kana kutomboita nguva iyo nyaya yavo yanga iri yepangoti inini ndibvume mhosva. Saa mhosva ndiyo ndaramba kupfuma nenyaya yekuti handitomboziviwo kuti ina handina masimba ekupublisha. Semutapuwe nawo nyangwe muri mutapuwe nawo munoziva kuti pane vatapuwe nawo vanoita zvokutumwa nevanozogadzira nyaya dzacho nokuti iyi ndiyo iri kubuda iri pakadai, iyi ndiyo iri kubuda yakadai, vachigadzirisa indimwe uri mutapuwe nawo.
Saka pari zvino nyaya iyi yakamira sei? Leo,
tichibuda kumapurisa navamhike vanga vakandimirira vaChris Mhike, tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini, ndoenda kumataredzi mhosva rini nezvimwe zvisezvi. Saka vati vachandibata parunhare.
Vakati chi?
Vati hanzi pane mumwe wavo ati kana usiriwe ndizvo zvauchazotaura mudare rezimhosva. Asi ndikati pakufereketa nyaya hazisirizvo here zvimwe zvamune mufanira kutsvaka kuti munhu atiri kupa mhosva ndiye here zvechokwadi? Vakati aiwa isusu tanzi tipewo mhosva. Ndatosvika pakuvapa namba dzaeditor rokubasa, ndikavaudza ndikati beparedu isusu riri kuedzwa nemunhu ari kugara chi kuLondon. Vakati aiwa kuLondon hatikwanisi kuzokusvika, saka iwewe ndiwata kupa mhosva.
Saka mangomirira kushedzwa kuti muende kumapurisa zvakare?
Ya, ndangomirira kuti vafone tobva taenda. Haminoti vanenge vachizoita sei, but ndozvavangotaura.
Uyo anga ari mutori wenhau webepanhau repadanho remutande renewzimbabwe.com, Leo Munende, ari parunhare kuHarare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mupurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, Muzvare Meli Maiswa, vanoti vari kufara mushure mekudomwa seumwe wevagoni vakashandisa dandemutande resocial media zvine pundutso gore rino. Muzvare Maiswa vanoti vanoshanda vachibatsira vanhu vekuZimbabwe vari munharaunda yeSouth Africa, izvo zvakaita kuti pavane mumwe akaendesa zita ravo kumakwikwi aya ari kukokerwa nekambani yePocket Mobile iri muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye naMuzvare Maiswa nezvenyaya iyi.
Ndakasarudzwa pane the most influential person on social media.
Makasarudzwa nani?
2022. South Africa neZimbabwe vakangovhurira kuti vanhu vanominete, so vanhu vakaisa mazita forward. Ipandakazongona nda kutofonerwa chinzi zita renyu ranominetwa vakawanda, so ndomaandoanareta kucombetition.
Semaonero enyu, mabasa api amuri kubata amunofunga kuti aita kuti nomuzowanikwa muchidomwawo paruremekedzoro?
To be honest, antimafi niyasoti apa handizivi, because ini ndingori munhu anongobatsira zvakawanda panguva iyoyo, zvinenge zvangoya panguva iyoyo, zvinosanganisira vanhu vanorwara, vanenge vamwe vachida kuenda kuchipatara mati vadzingwa kuchipatara vasina mari dzekuchipatara, vanhu vasirwa vasina pekutangira, vamwe vakadzi vadzingwa mudzimba nevarume havasina pekutangira, zvichingoenda zvakadaro. Saka miyatoti nde iyi yavakanzoshandisa category kuselecta tulisiping idonsno.
Muri ipapo ndevapi vamwe vatingati vane mukurumbira imomo muSouth Africa vawanikwa vari pakuremekedzwa uku?
Tiri muromo ndofunga ndakaona pakapinda vanonzi general shellers, avo vano wanonyanya kufokasa nevanhu vanenge vakasungwa vari kumajere. Vanobatsira zvikuru sei vanhu vanenge vari mukati memajere, vanopinda mumajere vachinzwa kuti mhosva dzevanhu ndedzei. Inoti kune vamwe vanosungwa vasina mhosva dzavakapara, kune vamwe vanosungwa hama dzavo dzisizwa kuti munhu ari kukasungirwa mapepa. Saka ivo vanozoita basa rekutsvaga hama dziyadziya kana zvichiita, nokuti vanoshanda koti kana zvichiita kuti vabatsire kuti munhu abude, vobatsirwa kuti munhu abude. Ndakaonawo vari munhu akaiswa ipapo.
Todzokera kwamurimi, kana paine vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei, zvinofamba sei uyezve vanofanira kuvhota kusvika panguva ipi?
Kana fanira kuda kundivhotera unfortunately tasarudzwa nezuva ramangwana nakuswera mangwana chete, because musi wa30 zviri kuvharwa. Vanoisa maSMS avo pa103, SMS yavo panhamba dzinoti 37304, SMS 103 pa37304. SMS iyi inoita 1.50 and then naivo vari kuvhota vane mubayiro uripo kuti ukavhota kakawanda unokwanisa pane mubayiro wemotikari iripo yevanokwanisa kuhwina zvakare unokwanisa kuvhota even kana ka 1000 hausi kumiswa kuvhota unogona kubvunzwa kuvhota anytime yawangoda kuvhota unokwanisa kuvhota
ko anenge awanikwa achitora mubayiro iwoyu pane imi vakawanikwa vachipohwa riremekedzo uyu anowana chii
pane varipo pari kunzi ari kupiwa 200,000 then ine contract yeanother company hanzi for 2 years anenge ane contract necompany iyoyo ari brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years anochuza zvaanoda mari kana kuti brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years and then pane maiphone 14 aripo
yeuchizai zvakare kuti vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei vanovhota papi
vari kuda kuvhota vanoisa masms avo pa 37304 vanongonyora 103 sms iyoyo vanongonyora 103 ndo meseji yacho vachitumira panhamba idzo dzinoti 37304 saka 103 ndo inomiririra inini saka its 103-237-304
Ava vanga vari muzvina bhizimisi uye vari muridzi wepeji rinonzi Melis Diaries Live riri paFacebook muzvare Melin Maisha vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuRustenburg kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kevo pano pa studio 7 tipote tichishare mashoko anenge akati nakei because zvinoripotwa nemedia nezviri on the ground they do conflict papa chingoda kuti media ichiripota zvainenge ichiripota neground ichiripota zvare ichiripota zvobudiswa panhu pamwe zviri paralela kuti kuri kunzi vanhu havarobwi mutotaridza vanhu vachirobwa I think zvinogona kubatsira because izvi zvizvika vanhu vachapedzisira vasina faith nemedia because what is happening on the media and what is happening on the ground are totally different zviri kunzi peaceful campaigns but they are not especially if you lose your blood relative and someone is reporting or the campaign should be peaceful well, what is that anyway media ngaitibetsere zvinhu zviri hane paralelo vachiti toda peaceful campaigns totoonawo violence inenge ichiitika tozoona kuti saka muchiti peaceful campaign muri kurova kuti mudii media ngaitibetsere vanhu vari kurohwa vanhu vari kufa vanhu vari kubhuchwa vanhu they are dying but pamedia vari kuti we need peaceful campaigns we need peaceful campaigns where are we going
taura pamusoro pevana vezimbabwe kuti vana vezimbabwe vokuchangamukai changamukai ava vanhu vari kutonga havasi vanhu vemunyika medu vana ende futi izvi taada kunyadzisa inonzi mutemo wemuzimbabwe vana vezimbabwe vanofanira kuziva kutongwa ine munhu anomubereka ari munyika menyu tongwa ine munhu ane munhu anorwadziwono zvamuri kurarama muri because ava vanhu ava hatisanda mhonzo kana muchiberekweni kana amai vavo kuti vari kupi vati vakafa here kana sekuru kana munin'ina vese zvavo varimo mukati muzanupiefu vese vanhu ivavo vasati amhonzo wavabereki vavo kunzi kwazoitika namo kwavazodii kwazoitika zvinofanira kumuta kuti vanhu havafirwi upenyu hwese kwauri vati kurarama kanakunzi amai kana kuti muzukuru kana sekuru ava vanhu ava havana hwuhanya nesu nokuti hama dzavo hadzigari kunyika muzimbabwe havana basa nesu havatomhurina basa nesu saka vana vezimbabwe changamukai yanguva yekuti tirwire nyika yedu yanguva yekuti titore nyika yedu tiidzorere mumazimbabweni titongwe nemunhu watinonyatsoziva chizvarwa chezimbabwe chati tichiona kuti uyu ndewekwanhingi anoera nhingi uyu ndewekwanhingi uyu anoera nhingi izvi vava vanhu ava havana kana tsitsi kurakidza kuti hama dzavo hadzimo mukati menyika iyo nyika yedu ndeyekuruta bedzi saka vana vezimbabwe mese makateerera itai se burumango. Kukozika na wana wakana mdara wano kudai. Seva chizo kurowe sene mapulisa. Cheva sanga zo vumile kutu itoe. Jese zese zwa wano kwa chita wadu vumile wano kwa chito nziri raiti. Pane muna ili anga.
Yashika nguva yangeka mirirwa. Neva kawanda pasiro seye makwiki A2022 World Cup. Ariku itirwa kukata. Aya ndiyo makunda no makuru. Ebu tambo pasiro se gorelino. Batana ine Voice of America mume. Mbelero, zema kiki akakosha jikuru mu Afrika aya. Tichange tikupayu jizere, chinenge tiki kakumakiki aya. Chinenge tiki taura ninyanji, nezere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana ya pera. Tichazea, nezere vatambi vanenge vakitamba jinunisa mvura. Jikwata jingango shanisa vakawanda kumakiki aya. Tichazea, nezere vara irizi. Ngati sakanganwe vasigiri vemutambo uyu kubva pasiro se uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwiki aya kushika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngati batanei mukuona zvidavado ne mashiripiti zvichabuda kubva kuna vu ye World Cup. One truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we are
we ready. Hey, Brian, pa mitambo yakatabwa nezviro mina yese. Pani wakakuna kizahere, ngati tagene Cameroon ne Serbia, pa wakata mangange, si cha kakuna kiza pa mtamboyo.
So wana kiza, defengo ti Cameroon ne kwanza ku mecha Serbia. Serbia, as I said, paya, pataka mpotaura musuya with Serbia, it's a very dangerous team. And I did show you could tell Cameroon there was a home. Baka draw was our 3-3, but in the last Cameroon it was a winner. We traveled to a game away, Brazil, the last game, it was a draw. Now, let's draw away for Serbia. Ah, the last one is a match about they have to win against Barcelona, against Brazil. But in Mugadagoda, go for Abu Bakr, ah, I was very impressed. That goal should be the contender. Yeah, the World Cup goal of the tournament. Then point Mutambo away Brazil and Switzerland. Sema Pungiranda is in the Uti Switzerland is Aroa, Yaharoa 1-0, but Yakatama Gayo, but Yakas Fatos is overpower. Then Ghana, South Korea, Ghana, Yaka win a party. Then I go on the last few minutes. Yeah, Tatako Bata Pura Moko. The Uti South Korea, Yanga, Kuya, Sukuya, Zia. But Ghana ended up on a Kuchinja Matabiru, my Tatakana for the last match. The Ango Farabuja was a week. So when the last match, you know, qualifier. Then Portugal, that was like a draw, but they have a Bukunda or Uruguay by 2-0, so they are qualified in the round of 16. It looks like Ronaldo was in Ghana, is a chance. Cameroon is a chance to go to Brazil. So I just go now.
Zvino pamitambo yanhasi mugroup A tiri kuona Ecuador ichisangana neSenegal. Unozviona sei?
Mutambo uyu unenge wakaomera vanhu vese, because Senegal has to win, Ecuador has to win. Saka tichaona kuti zvakafamba sei. But Ecuador is a very good team, Senegal is a very good team. Igame rekuti vaoni vange vakakwanisa kurimaka parejesta pavo kuti vari kuona game. Going to be very interesting.
Mugroup A makare imomomo tichaonazve nhasi Netherlands ichisangana nekuta. Munozviona sei?
Kwata yango mugwagwa yango munhu angoda kuuya wekuya kuzorova anongorova madiro handikona Netherlands ichikwanisa kuhwinawo nyorenyore nekata aisise.
England ne Wales mugroup B unozviona sei Musekeo?
England is looking strong on paper against Wales, but nowazioya dzeku UK vane pride dzavo. Wales inenge ichitiwo tine pride dzedu dzokuda kurova England. England over the world. So I saw that we should try to say, but the corner England is quite a good one. I think it's Wales. Wales is very strong.
Kuzo ya mchambu wa kamiruwa na wana wa jinji munoma Amerika. Amerika ichisangana ne Iran. Mugroup B makare. Unozo wana ze?
Iran ino Robeka. The corner Amerika is quite a good one. Easily against Iran. And some of the makata paya makata mba Amerika. Amerika yaka test kwa wakato graduate vakatova wana kuti vanhu vanokwanisa kutamba on the bigger stage vakakwanisa kuhota England saka ndikona America ichikwanisa kurova Iran is qualified to the round of 16.
Brian Msekiwa tinotenda zvikuru tichadzoka futi kwauri nhasi tigonzwa kuti mitambo yatataura iyi yabuda sei ndinotenda chaizvo
ndokutendawo kuma mate. Thank you very much.
Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande.